A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 6th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And welcome to our segment, the Women's Roundtable. Tonight, we are discussing the continued challenges faced by most families amidst rising food prices of basic commodities and mealy-meal shortages as the country battles with drought and other economic challenges.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But kwamuri madzimai musakanganwe pano pachina chemadzimai.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome once again. Tonight we are discussing the continued challenges faced by most families amidst the rising prices of basic commodities and mealy-meal shortages. As the country battles with drought and economic challenges, how are families surviving? That's what we'll be discussing tonight, Star.
The latest data from Zimstats shows that Zimbabwe's poverty datum line increased by 14.5% to $4,188 in December 2019.
And this means that an average family of five, which required $4,188 to meet their basic needs during that month in November, the line stood at $3,656, although Labour Body Zimbabwe Congress of Trade Unions says this is higher.
Some rural teachers say its members will report to work only once in 2 weeks due to financial incapacitation after government failed to satisfy their pay increase demands.
And the government says it is in the process of aligning wages and prices to ease economic woes. The new tripartite negotiating forum comprising government, organized business and organized labor held its inaugural meeting yesterday, tackling the issue of erosion of the purchasing value of wages and salaries due to price increases.
And the meeting discussed at length factors such as currency stabilization, the poverty datum line, and the three-tier pricing system used in some sectors of business, and agreed on several issues to do with the economy and other factors.
However, no agreement was reached on the formula to link wages and salaries to inflation, and this has been referred to the technical team for further discussions.
This is happening as the World Food Program, which is mobilizing funds to feed the needy in the country, recently said Zimbabwe is in the throes of its worst hunger emergency in a decade, with half the population seriously food insecure. How are families making ends meet? Yikho-ke esiyabe sikucubungula-ke lamhlanje ntambama lapha ukuthi indlala ilokhu iqhubekela phambili elizweni. Siyabona-ke ukuthi abantu bathi iholo liphansi aleneli ukuthi benelise ukuhlawulela zonke indingeko zabo. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi laba balisi ikakhulu izisebenzi zikahulumente eziningi sezikhalale umsebenzi, kodwa abakhalalanga ngokwazakalayo ukuthi abasayi emsebenzini ngokupheleleyo. Sibonile laba balisi bemaphandleni, laba babevele behamba amalanga amalutshwana ngeviki, sebehamba amalanga ilanga elilodwa kuphela, okusho ukuthi amalanga amabili ngamaviki amabili ukuthi bengaxotshwa umsebenzi. Ngani? Ngoba iholo labo alenelisi ukuthi libaphilise. Yibo-ke labo phela imuli esikhuluma ngazo. Sikhumbule ukuthi ababalisi laba ngomama ngobaba balabantwana bayababhadalela indleko zabo zonke. Njalo siyabona ukuthi abanye vele le msebenzi bavele abalayo ukuthi bathengisa iloba yini abangayibona engabancedisa ukuthi benelise ukuhlawulela indleko zabo. Ngakho lokho-ke akulula. Inhlanganiso ezizimele ezifana labo European Union labo World Food Programme zithi zisadinga imali yokuthi zinike imuli lezi ukudla, njalo okunye zilakho vele ziyakwaba, kodwa imali ngeyokwengezelela ukuthi kuqhubekele phambili uqhubekele phambili uhlelo lwabo lokunika abantu ukudla ngakho sicela ukuthi lapho khona unqa usilandela lapha ukhasilethu le Facebook usishiyele inombolo zakho kumbe umbiko wakho ofuna siubale emoyeni sizawubala emoyeni kumbe inombolo zakho zocingo sizokuchayela ucingo sikubuza ukuthi kwenzakalani njalo siyakhuthaza abesifazana umama ukuthi labo bebhale inombolo zabo bephatheke kulolu hlelo ngoba ngolwabo sizwe ukuthi baphila njani kodwa sivimbeli muntu ngakho ke siyathemba ukuthi lizakwenza njalo Marvin
Aiwa kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chanasi chemadzimai tiri kutarisa isu nzara iri kunzi yatekeshera munyika tiri kutarisa kuti veruzhinji nyanya madzimai zvii zvavari kuita kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika mumadhorobha uyezve nekumamisha pari zvino vanhu vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mhuri hadzisi kukwanisa kunge dzichidya katatu pazuva sezvaimboitika kumanguva yapfuura nekuti chikafu hachisi kuwanikwa zvinhu zvakadai sehupfu hazvisi kuwanikwa muzvitoro uye pai zvinowanikwa hazvisi kutengeka regai timboenda kune vamwe amai vari kuNorton vanga vari kutaura ivo kuti vakutoita basa rekutengesa mabhodhoro kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe iyo ichiwana cheruviri vakataura nemutori wedu wenhau Thomas chiri pasi
Chikoro muri kuchikwanisa here?
Hatisi mutombo chikwanisa chikoro. Zvivana hazvikuenda kuchikoro.
Saka tingati mukunonga zvigubhu nekutengesa mishonga yamuri kutengesa iyi, muri kukwanisa here kunge muchipa vana chokudya?
Chokudya chacho simari kunetsa iyo kangowanawo. Pamwe tikazhinji vachitoraravo nenzara. Tenge tawanawo. Vatengo mushonga wacho towana kutenga kudazibu wacho waakudhura bhagi dzakuita 170 saka zvinhu zvacho zviri kunetsa
aiwa apo tiri kunzwa vamwe amai vari kutaura ivo vari kuNorton vachitivo vari kutoita basa rekutengesa mishonga uyezve nemabhodhoro anenge asina chinhu kuitira kuti vawane cheruviri vari kuti ivo pari zvino vari kutotadza kuti vawanikwe vachitenga zvinhu zvakadai sehupfu regai tiende kune vamwe amai zvakare tinzwe kuti vari kurarama sei kudunhu ravo kwavari
hupfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndinegara nevana havashandi sematauriro atikuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamari chote batanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane ini ndinongozopisira ndati inini kana shuga yachandi andimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya kazuva kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mungoita nakadimbu dimbu moona kudya
apo tiri kunzwa kune vamwe amai varivo vari kumashonaland west vachitaura ivo kuti vaakutorarama neupfu hwetsaona hwavanoti ivo vanotenga padiki padiki uyezve vari kutaura ivo kuti mhuri yavo yakungodya kamwe chete chete pazuva nekuti upfu nezvimwewo hazvisi kuwanikwa saka vari kuti ivo nzara yatekeshera mudunhu ravo remashonaland west saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichiona kuti sangano reworld food program nemamwewo ari kutaura kuti ichokwadi pane vanhu vanhu vanodarikidza 8 million munyika vari kutarisana ivo nenzara uyezve vari kuti ivo vane kumwe kwavachange vari kubatsira kana paine vari kuwana rubatsiro uhu mudunhu mavo munogona kuuya monyora namba dzenyipo pano togokufonerai kuti tinzwe kuti muri kubatsirikana sei nekuti pane vamwe vatakambotaura navo ipo pano vachiti vari kuwana zvinhu zvakadai sebinzi nemapfunde nezvimwewo kuitira kuti vararamise mhuri saka ziyai zvekuita muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tibva tawanikwa tichinzwa zvamuri kutaura uyezve vamwewo vanenge vakwanisa kunge imi mukapinda muchirongwa vakunzwei zvamunenge muri kutaura star
yebo ke sibakhona njalo abanye ababekhuluma ngodaba olufanayo asizweni kuthi bebesithini abesifazana
njengobona ade mpheka umphulo kukho ngisithi anasitshebo kulefula yasala mbitshana ngafaka impuphu bese ngifaka epaniso faka amalahle kungasile
akula nto esiydlayo singaphuma umbona lo yiwe sigayisa wona kathe siba sinika amabele abolileyo okubomvu okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasithatha kufuna imali nxa kufuna imali imali yakhona kawula yikubona senza iplani usuke uye lapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla esiswini abazukulu bathole ukudla bevela esikolo
ayi izifuyo vele yakusala akusela zifuyo vele sezifile zaphela ngisele nje ngu 2-3 wekuthi wakule zifuyo khona
ndinaziya sifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singala nto zokulima
ngingulilieni ndlovu ngihlala egwenyimo sifelwe izifuyo asilalutho lokuthi umbe loba le ndlala njengobinje ukuthi singathengisani ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo njengoba le damu loneli yikho lisina khathesi izulu amanzi yikho siwathola khathesi
lapha mntanami ngilahlekelwe zinkomo ngoba angisela bani ongangincedisa umkami wabhubha sonisele labantwana labazukulu zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi-drought la manzi abengasatholakali ezinye bezibhalela zibanjwa ludaka so yikho kuzincedileyo
yebo ke lapho besizwa ke abantu ababekhuluma le studio 7 ngokubahluphayo ezigabeni zabo bekhuluma ke le ntathela izindaba zakhona phake emsakazweni njalo sizwa ukuthi ecingweni sile umhlonitshwa wethu wakuqala ukhansela Lilian Mlilo wakobulawayo siyakwamukela kuhlelo
niyabonga sisi
yeah, ntembo bazwile abantu ade bekhuluma lapho basemaphandleni bekhuluma ngokubahluphayo ngindlala uthini ngokwenzakalayo
indlala ikhona sibili hayi umumo awukho rayithi sibili izinto ziyadura izulu kakula kathesi ngimzwile ulibenzofu lapho ekhuluma ukuthi vele lezifuyo ziyafa akulanto erayithi ngizigugu enganikhuluma njengomuntu emakhaya kuyafanana lakhona into emadolobheni indlala ikhona abantu sebephila ngokuthengisa sebephila ngemakhethi ukulea uyaliwodi itamatisi lidula la uphinde ubize lithengisa lidukise ukwenzela ukuthi uthole i-profit ukuthi la uphile uthenga impuphu yena lesidura kunzima sibili akuphileki
yes yes ukuthi labo bebekhuluma besemaphandleni uqala kwakungani indlala yikho lapho esuka ibhahe khona kakhulu khathesi ke sokunjani singathi indlala sokufanana yini le madolobheni
tokufana le madolobheni ngize ngithi emaphandleni engcine kungaba ngcono ngoba emaphandleni ngalingasefefefeza izulu bayadobha olude bayadobha odelele lapha emadolobheni ngoba lingaze lifafaze izulu siyathola amanzi kuphela ngaphandle kwalabo abalama-community gardens iba bangasevaiva ngoba bayakwanisa ukuzilimela imbhida yabo yokuthi basevaive labo baphile umuntu abesekwanisa ukuthi athenge impisi ngokuyimadlana khona lokhu ayazi ukutholile engxenye ethengisile umbhida wona lo i-community garden
Yes, sesikhuluma ngama community gardens wona lawo abantu abaningi bayafinyelela yini njalo i-councilor ibathathelanga yini ngoba baye kwangani kuloda kungana kubedakala ukuthi uhamba njani alokho ekhona lokho esebenza ngemfanelo abantu bonke bayenelisa yini ukuwathola nxa besenelisa bengabhalisela
ye abantu abaningi bayawathola ama-community gardens akusoqiniso lokho ukuthi i-councilor yayisethathela abantu ama-community gardens abantu akhona ama-community gardens esithi council ayinhlobo ethiyene kulamanye angabhadalelwayo ku-council ayi-free kuma-communities ukuthi abantu bayazilimela bayenze konke abakufunayo kuyabe kulezi bhorani futhi khona lapho kube sokusibe lamanye aliswayo aliswe to-council ukuthi nala abantu baze belima bebhadala nje imadlanyana yona leyi engange kumbe 20 pounds ngenyanga belima khona lapho yabo bayasurviva khona labo abantu ngoba bayazilimela imbidi yabo bethengisa
yebo-ke manje-ke sesikhangela abantu makhaza khonapho edolobheni baphila ngani siyananzelela ukuthi labo abasebenzayo bakhala ngeholo eliphansi pho umuntu nxa ivele engasebenzi kungela nto ayenzayo kuyini okumphilisayo le muli yakhe
kunzima kakhulu ukuphila nxa ungasebenzi abantu babe sebephila ngakho khona lokhu ukuzilimela kumagardens wona le engikhuluma ngawo bethengise yikho ngibone ngani kulezi nsuku emadolobheni ukuphila kwakhona okunzima lokuphila nge-market nxa ulakho kuyimali khona lokho kokuthi uhambe ewoda ngoba le market yakhona nxa sisiza abafika khona ngala kusabambeki itamatizizi umuntu ekutele sithi ulithenge nge-100 and something pond, 150 pond, 100 pond uyathengisa ngemalini itamatisi lodwa ubunzima sobukhona sifika emadolobheni
ye njengamakhansila kule nhlelo eliphatheke kuzo ukuthi linike abantu okuhle
ye ziba khona indlelo siya kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kube lamadona azoncedisa avela nje kwezindawo bebona ukuhlupheka kwezakhamuzi khona lapha emadolobheni amadona layo asincedisayo ngoba bayabuya lo mumbu abantu bahlehlelane ukuthi wonke umuntu afumanise ukuthadle abanye basinika impuphu ukuthi abantu bafumanise ukudla ukuthi badle yikho ngibona ngani yikho abasizakala khona abantu emadolobheni ngoba lokhu kuyabe kungelambada lwekhitshwayo kuyabe kuyikudla ukubiswa ngudona
yebo kuyezwakala ye sizabuyela njalo kulokhu bambile khonapha ecingweni sizwe okuningi ngalawo ma-donors akhona sidedela abanye
aiwa tinokuchingamidzai amai honorable Linette Karenye vanova ivo mumwe wavatevedzeri vebato remdc inotungamirwa navanelson chamisa pano pachirongwa chedu alo mai Karenye
alo
ehe aiwa tiri wadi zvedu tinokuchingamidza ipo pano pachirongwa chedu
aiwa ndinokukwazisa wakadi zvako nevasa
aiwa tiri wadi mai Karenye muri kunzwa iri mudandaro yezvinoizvi vanhu vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika nhasi tinonzwa kuti manga muri kuchinhoi nebato renyu mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona mukufamba kwamuri kuita panyaya yenzara iyi
mukufamba kwatiri kuita mavhenasi ichokwadi kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka zvaakurakidza izvo kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvinoti vanhu vese vemuzimbabwe vadye vachiguta uye umwe naumwe ave neupenyu huri nani pamusha pake zvinova zvaakushamisa kuti kare taiziva kuti nzara kazhinji inoenda kumaruva chete but pari zvino Zimbabwe yarakidza kuti kumaruva nemudhorobha imo macho munonzi mumagetsi ndoo matove nenzara kupfuura kumusha taakuona mhuri zhinji mavhelasi dzaakukwanisa kungomuka chete vachiendesa vana kuchikoro vasina kunwa tii nechingwa vana vaakutadza kudya chingwa chinonzi chatagara tichiziva kuti pamusha munhu wese anokwanisa kutenga chingwa sadza chairo chairo vanhu vaakuridya kamwe pazuva kazhinji zhinji kana ratowanikwa
inenge riri revaya vanenge vakwanisa kutenga. Asi pari zvino zviri kuragidza kuti munhu wese wemuZimbabwe chero ari kuenda kubasa mari yake yacho haizi kukwana kuti atenge hupfu. Unopinda mupick and pay unoona queue isingaiti tadzokazve pa2007 na2008 paya pataiti chero ukada kuenda kunotsvaga chikafu waitadza kuchitenga. Saka pari zvino hupfu 10 kg chaiyo chaiyo mustreet tiri kuitenga ne130 RTGS vamwe ma150 RTGS. Ukangozvitarisa wega Marvelous unoti ko gogo vari kumusha kuchimanimani, gogo vari kumusha kucholocho vanowanepi mari inoita 130 RTGS. Zvoreva kuti chinhu chatove kuragidza kuti vazhinji vari kurara vasina kana chavaisa pamuromo. Vazhinji vari kurara chero vana chaivo chaivo vasina kudya porridge. Zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi mubvunzo wangu unoenda kuti kochasakisa kuti tishaiwe chekudya chii. Ichokwadi here kuti chero iyo mvura yacho yakanaya yegore rakapera rakatadza kuti tikwanise kuwana cheuiri, kuwana chibage kana kuti zvii zvanetsa. Ini ndaona kuti haiziri nyaya yemvura chete, inyaya yekuti tine mafarms atakatora Zimbabwe. ZANU-PF yakatora mafarms Marvelous. Ukatarisa mafarms iwayo haana kurimwa. Ukatarisa mafarms iwayo vari kurendesa kune vanonzi vanogona vacho kurima. Ndoenda panyaya yechingwa chaicho chatava kutenga ne20 bondage. You ask wega mubvunzo wokuti makore nemakore taiziva kuti vana railway vaya veRMSG vaikwanisa kutakura vana wheat kubva kuna Nachipangai vachienda kuna GMB. Pari zvino wheat iyoyo haisi kana kurima. Varungu vatakadzinga muno kana kuti vanhu vatema vamwe vairima vatakatora mapurazi vazhinji vakaenda kunana Zambia. Nhasi uno Zimbabwe ndopo yoenda kuZambia ichikumbira kuwana rubatsiro. Vachinotenga zveikoko kwandiri zvinoragidza kuti kuutungamiri husina pfungwa mukati. Nekuti chaidai tichiita madiridziro, iyo Command Agriculture yaidai ichiisa mari ikoko yemadiridziro kuita mairrigation. But mari idzodzo dziri kungotorwa dzichiiswa muhomwe. Saka imwe nzara yatiinayo muZimbabwe haiziri yekushora mwari kufanana yekwemvura, but inyaya yekusashandisa pfungwa. Hurumende yezano yatadza kutungamira Zimbabwe nekuti pari zvino chokwadi ungandiudza kuti neikonomi mumire wayakaita neupenyu hwatiri kurarama taakupinda mukiu kunotsvaga 10 kg yehupfu.
Amai Karenye, tiri ipapo
mashops unowana chikafu uchitenga nemari yako paunodira.
Tiri ipapo Mai Karenye, vazhinji vamwe vatambenge tichitaura navo panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika vari kuti saka imi bato renyu reMDC zvii zvamuri kuronga panyaya iyoyi, nekuti vari kuti ivo aiwa vanhu munyika vafukama nenzara, zvii zvamuri kuronga sebato reMDC kuti muite panyaya iyoyi?
Mukatarisa president wedu mazuva mashomapura vanga vari kumhiri ikoko kwemakungwa vachizama kukumbira vaya vanotipa rubatsiro, nekuti dambudziko ndere kuti hurumende yedu ikatarisa ganda jena kana ganda remunhu mutema chero achingoopoza vanotadza kana kumaneja ikonomi, vanotadza kana kubatsirika nevazhinji vachivatarisira. So president vedu pavakauya kunze kwenyika ikoko vanga vachitaura nevese kuti Zimbabwe iwane rubatsiro. Mukatarisa maNGOs mazhinji anozounza chikafu vanenge vanokumbirwa nevaya vanenge vachiziva kuti tikanokumbira nekuti haungaiti shamwari yaunoti ukakumbira sauti haikupi sauti. So isu tinoenda tichinokumbira ikoko. Asi dambudziko Marvelous, chikafu chiya chauya zvenemaNGO vari kupoliticisa chikafu ichocho. Ukatarisa even chikafu chinotengwa nemataxpayers evanhu vanoenda kumabasa vanochiita politicize. Tine zvihumbo hukuru, you could see kuti vamwe maMPs atori on mavideos ari viral vachiti izvo hakuna munhu weMDC kana kuti hakuna munhu weopposition party achawana chikafu. Asi ukachitarisa hachizivi chikafu chezano, chikafu chauya nemari yevashandi vanenge vachitorwa mataxes. But ZANU-PF because ndiyo inoti tiri in power vanoenda vanokontrola chikafu ichocho kumareserva. Vamwe makansela zeMDC chaiwo chayo vanorambidzwa kumira kuzogova ipapo asi unozviziva iwe mavenas kuti mutime yedu yatakapinda yandino remember 70 parliament ini ndiri MP weMDC munhu wese weZANU-PF muchimanimani wese taiti kana dhona rauya munhu wese aiwana chikafu nekuti nzara haizivi kuMDC kana kuti kuZANU asi pari zvino taakuona kuti even vezanu vacho vari kutorwadziwa nenzara iyoyi nekuti chikafu chacho ichocho chavanonyima veMDC hachivakwaniriwo kakupedza mwedzi.
Mm-hmm. Batai makadaro maikarenye timbotora vagaule vebato reZANU-PF timbonzwa kwavari kuti kwavariwo kunharaunda yavo ikoko nyaya iyoyi yechikafu yakamira sei nezvamanga muri kutaura kuti chikafu chinenge chauya chiri kuwanikwa chisingapiwe vamwe vezvematongerwo venyika. Vagaule, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Ndinofara kuti tibonyene.
Ehe, manzwa zvekutaura maikarenye panyaya yechikafu zvakamira sei kudunhu kwamuri ikoko?
Kwatiri kunoku kuri nani. Yes. Ndanzwa mamta kuti ndiye responde zvataura namaikarenye.
Ehe.
Ehe, nyaya iripo ndeyekuti pamwe ichokwadi zvinhu hazvina kumira mushe, zvinhu hazvina kunaka, hazvina kutinakira muno muZimbabwe. Kune zvinhu zvakawanda zvisina kumira mushe, kuti dambudziko riripo nderekuti mvura haisi kuwanikwa. Mvura yaisi kunaya zvakanaka-naka. Zvichireva kuti tichapedzisira kwava nenzara. Vanhu iye zvino vanhu vari kutambura nemhaka yekuti chikafu hachisiri kuwanikwa. Vanhu nenzara kumadhorobha nekumarezevha. But zvinorwadza ndezvekuti vanhu vanopoliticisa zvese kuti vanhu vataurira nechokwadi. Handizivi kuti vanhu vanopedzisira vatungamiri vechitaura zvinhu zvisirizvo semaikarenye achitaura kuti vanhu vanopoliticisa chikafu. Hurumende iripo yavamunangagwa hakuna munhu anopoliticisa chikafu. Chikafu chiri kupiwa munhu wese ende munhu hakuna munhu ari kusarudza kuti ndiva nani vepati yakati. Hakuna zvakadero. Ndiona nzi hazisi chokwadi. Kana tike vanhu vakatarisa toda kuti titore nguva iyi titaurire vateereri zvinhu zvirizvo. Hatidi zvokumboadvansa maagenda zemapati political parties edu. Hatitaurirei zviripo tichitaura tichiona kuti toda kubatsirai sei vanhu. Vanhu veZimbabwe vane dambudziko. Dambudziko riri guru nderekuti isusu hatisi kuda kubatana. Tofamba tichitaura zvisirizvo nenyika yedu tichitoropodzana tichiita zvakawanda wanda. Izvo zvinhu zvinokorodzera maproblems akawanda. Isusu matibatanei maZimbabweni. Nyika iyi ndeyedu tese iyi. Tinoda kuti tibatane, tirambe takabatana, tigadzirise zvinotineka munyika yemedu. Hakuna munhu achauya kubva kumabvazuva kuti kupi kokuti kudenga kokuti kupi kuti azotigadzirisa nyaya dzedu. Ngatitangei tichigadzirisise isusu, turege kutaura zvisirizvo, titarise nyaya dziripo and exactly what is there on the ground. Vanhu people are starving. We need NGOs to come in, the government to invite NGOs kuti maNGOs ngaauye azotibetsera. Hurumende ngaitibetsere tiwane chikafu vanhu vabararame kumadhorobha nekumaruwa. Hurumende ngaite mazano okuona kuti hakuna munhu achafa nenzara nezvataurwa napurezidendi izvozvo. Toda vanhu vanobatsira purezidendi. Iye zvino ngatirambai sevana veZimbabwe tiri mamwe chete kuti mambo tiite zvinhu zvinobetsera mhuri yeZimbabwe. Takapfuura kumaelections zvizvo zvokukampena izvo nezvinyaya zvechi kamu zvakapera zvakuna zvizvozvo zvakapera kugara nehurumende yanamudzari
iyai aiwa regai timbokubatai ipapo vagauli regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri ari panhare pari zvino tichadzoka zvakare kwamuri rambai muri papapo esta
yebo ke siyezwa kuti ecengweni silo sisi ugrace siyakuamukela kuhlela
ngiyangilamukela lami
ye ngikhuluma lomabani
kwabantu bezimbabwe angazi ukuthi kungathiwa lomuntu enzisa ukuhlunga kakhulu ngabantwana besikolo ukuthi kanti angeke kucampaign njengoba linali i-voice of africa ukuthi abantwana bahambe esikolo kuzisa ubuhlungu ukuthi kwamanye amazwe bengibala i-attack yasebotswana yase-south africa ukuthi abantwana sebeyalelwa lokuya esikolo I think now is coming to a serious issue sizangithi ukuthi kumele kube le something engaziwa ukuthi kungenele ngempela kucampaign kakhuthi abantwana behambe esikolo ngoba what is the future yezimbabwe ma abantwana bengahambe ezikolweni kuze bazakhula kusasa i-generation le izadlula then laba abancane abakhulayo angeke sibe nabantu abazaphatha izimbabwe kusasa izimbabwe go down I think le issue yabantwana akumele iphakanyiswe okwenza ukuthi abantwana bathole i-education which is really sad ma abantwana bengasahambe esikolo ngoba awusela future yezimbabwe tomorrow
ye lapho sikhangela abantwana abakwamanye amazwe yini njenge-south africa leBotswana kumbe labasekhaya njengoba sisizwa ababalisi bemaphandleni besithi bahamba kanye kabili ngeviki
kanye ikho ngikutshoyo lamsisi ukuthi sekuserious ukuthi abantwana ezeholi yabantu abantwana bezimbabwe whether ungaphi uwelilizwe e-south africa or even ilozeni i-africa ezeholo really and truly ukuthi nomntwana ehambile wa-migrate ukuthi bayahlupheka bahambe befunda sebebavalele isikolo what are they saying sebebulala ilokuzeni ikusasa yabantwana I don't know ukuthi singenzani but this is serious now it's getting into serious especially abantwana you know I've got passion yabantwana but ngendlela embona kusenzakala ngakhona kuzisa ubuhlungu
yeah wena uhlezi ungaphi komhla
mina ngise UK
oh kodwa ekhaya kunga
ekhaya ku boarding hlala ke bengihlala ku boarding hlala eSouth Africa ngishade eSouth Africa
Oh, hayi bengisithi ekhaya emaphandleni bakutshela okufanayo yini nxa ubatshayela ucingo
yeah yonke indawo nje abantu bayakhompina into ezisa ubuhlungile aba abantu abase-South Africa nabantwana bakhona ukuthi izimbabwe izalunga kanjani abantu babuyele ekhaya kubuhlungu sisasikwazi ukuthi singenzani ukuthi siyenzeni ukuthi sincedise abantu bekhaya bengahlupheki kangaka
yebo ke hayi siyathaba ukuthi usibe lawe kuhlelo utshone lawe usifakela umbiko wakho sikutshayele ucingo sande ukucubungula amatopic ehlukene
okay hayi lakhe siyalilandela nje siyathaba umsebenzi eliwenzayo kakhulu siyalibuyela nje insuku zonke silibuyela kenza umsebenzi omuhle ukuthi liyivoice ukuthi likhulume ukuthi abantu ngeke beyesicele ngabona liyakhuluma nje umhlaba wonke lino isakaza yonke indawo ukuthi yaziwe ukuthi abantu bezimbabwe bengafibe beku-close the area but libatshela abantu ukuthi you are really doing a great job may God bless you
yebo ke hayi siyabonga kakhulu usisi Grace sizabuyela njalo ku-councillor Lillian Mlilo we-MDC yena ngukhansila wenjubelelo Bhengula ukhansila uke wakhuluma lawe ngamadona ukuthi ayabuya edolobheni lakobulawayo ukuthi lani kukelike khetha abantu sizwile njalo lapho bexoxa umunye wakho layo we-MDC unkosazana Karenyi lo mnumzana Believe Gawule kukhona lini okunye ubuqilibezele liyake likubone yini njengamakhansila kobulawayo Oh asisela unkosi unkosa ukhansela Mlilo Yebo ke si umbuzo lawo siza usaka umnumzana Gawule umnumzana Gawule isimo sinjani khona ngapho eCholocho abantu balethemba yini lokuthi uhulumende uzalungisa
Thandekile eCholocho ngapha indlala sibili emangalisayo indlala lesikhumbule phela sithandekile sigcina kweyindlala eyomnyaka abantu ophelile sesingena kwenye indlala njalo umkhathi lo sesiphikile kuyakhanya nje ngoba izulu kuzofika lezi sikhathi abantu abalimanga abantu njalo vele abalalutho vele emasimini ngaze ngitsho khona kokulutshana kukhona nakho okunye kwezindawo nxanxanxa nje kuyakhanya ukuthi hayi isimo sabona sibi kakhulu esikhangeleleke uhulumende usejile umongameli ukuthi ukumele bakuzama kakhulu abula umuntu ozabulawa indlala so finally minister la ikhulumile ukuthi bayenze yonke imizamo ukuthi bebonthi imali ikho ukuthi kuthengwe lo mumbu ezabuye ezavelwa ngaphandle ukuthi abantu akula umuntu ozabulawa indlala kodwa engikucelayo ukusandikile ukuthi uhulumende uyancediswa phela unethisa ngabanga bakhe uhulumende unethisa lawa ngabanye ayile inhlanganiso ezizimele zodwa ama NGOs siyacela la ukuthi angenele abone ukuthi akula muntu obulawa indlala bancedise uhulumende njengoba nje kunzima nje kuyakukhangela umumo weZimbabwe lo unzima imali uhulumende iyalisa kumbe siyalisa umuntu ezezimanga kuhle kodwa-ke okwakathesi njengoba sihlangana lendlala futhi yilo duvo elikhona esihlangana nalo olwendlala lokuthi izifuyo zethu futhi kuyamele lazo zisile kunjalo kuyamele kulungisiswe le migodi kulungisiswe la ukuthi izifuyo zithola amanzi le-stock feed sibe khona ama-NGOs ancedise uhulumende kulezo nhlangothi ezinjengazinezo ezokuthi izifuyo zela zisile abantu bengasila izifuyo la zisile abantu bazabe zisilile ngokunjalo siliyile udubo sibe sikhangelela emele ukuthi sihlanganise amaganda ndawonye uhulumende ancedise ukuze kungabi le muntu ofayo kube sekuthi lezikolweni lapha ukudla kabe kukhona ezikolweni abantwana basuka ezingcilini ngekhaya bengadlanga kubonakala ukuthi abantwana kula ama-feeding scheme akhona ezikolweni abantwana bathole ukudla khona ezikolweni bathole kumbe lokumahleyo ukunata konke ilobo inhlobo yokuthiwa ngizitshwala konke khona kwenziwe ukuze abantu basile sithandekile
hhayi kuyezwakala umbono omhle kakhulu ububambe khonapha ecingweni sizaphenduka kuwe
hallo caller
hello
hey, tukutaura nani uyezve muri kubvi
Manyoni paZimbabwe muri sete semanga.
Aiwa tiri wadiwani makadiko kuZimbabwe uko.
Nzara chete nzara.
Ehe, ah nhatsi mabva maita mahwekwe maita lucky pana amai Linet Karenye MDC Vice President vari pano saka munogona kuzwana mukana wokutaura navo asi tiudzei kuti kwakamira sei panyaya yenzara kwamuri ikoko.
Hai, ndisati ndanyanya kutaura zviri kuno kuHarare ndombotaura zviri kuBashland West kumunda kwangu uko.
Mhm.
Ndinoda kudaira gaulawo angoita roti hanzizha ndipf aiselekte nopa munhu wese chikafu vasadaro vasanyepa vachidaro reduwei zvanu pf vanenge vakakugara kwamunoita munharaunda mune musitozivana kuti uyu mutsigiri webato iri uyu mutsigiri webato iri vakangokuziva kuti uri wemdc chet unotobviswa mulaini maurimo mukana wangu watopiwa uri kutotorerwa ndozvavanoita vasanyepa vagauri isusu tisu vanhu vacho tinogara muvanhu muruzhinji ivava nemaposiyeni avavaina vanenge vari mudzimba dzavo vakapfeka masutu vari mumasofa vadya maice cream isusu vane nhamo tisinenge tiri mumasango mu tine tichizviona zvezvichiitika saka vari kuona munhu wese pari zvinova kuti zanupf hatishaida nenyaya yekuti inoselekta vanhu vanoda munhu nguva yemaelections ane munoanoti kana panowedzerwa mari vanoti tiri kuwedzera masivo sevanhu asi kana yanguva yekuvhota vanoti munhu wese ngaenda anovhota tinokudai ezvinozvi munhu wese asvinura tete mavhe nekuda kwenzara nekuda kwerafu yavari kutiita muno muzimbabwe uku ndakuchidzoka kuno kwaHarare manje
ehe kwakamira sei
sadza chairo takatorikanganwa kubva pandakataura nemishondoriya ndichiti hauchatowaniki paye kumbare kwake ikokoko hauchatowaniko wamahwekwe kuti uzvane zvimatsaona zviya zviya saka vasanyepa baba ezvinozvi kuno kuti tinongonzwa nhau dzecorruption idzi dzeumbavha hwawe mhomumu ndodziri kungotaurika asi vaiti tiri kuda kutaura nyaya iri kamwe chete nekuda kwemapuraizi ezvinhu vanhu vaomerwa emapuraizi haisi kutaurwa nekuda kwokuti iwo hurumende yedu iyoyo ndeina mashops ese akazara muno muzimbabwe saka kuti vachida kudzikisa chinhu havakwanise nekuti mashops ndeavo please ngavatinzwire utsidzi izvozvi ndokutaurirai kuti ndaane 2 weeks tisingadyisadza hatisi kutori one hatisi kuzva kuti tinoribatira papi sadza racho vasati daro mufunge vakatiti maskufizi tichadzikisa nazvino ndakakutaurirai kuti ndakaenda nokumbirira mwana akatozingwa ndakatomuendesa kumusha kuwaini uko kumashanaendi west uko ndoka ndakanoisa mwana izvozvi nekuda kwevanhu ivava vanonyepa ana gaone babenisadareni ngatijekeserane chokwadi mdc ikada kubatsira vanhu munotuma masabhukuti kana vauya varovei kana vaizobatsira vanhu chegai vape vanhu vacho vanenge vachinyima pane kuti munhu orara nenzara chakanaka chii ngatipei vanhu vacho vamuchazovhara futi iri kupamberi apo 2023 wapiwa hawa nachamisa vacho voguta zvavo pane kuti imi munovanyima mozotikukurusa futi 2023 ndeyemuofisi yescava mofi taneta veduwei tiutambudzika vanhu isusu zvakanzi upo wakupinda heri kubva nekumozambique pamozambique padhuze dhuze apa upo wacho hausati wasvisa hanzi yeruba kwaangola hausati wasvika apa tatotyava mocha yawani chirwere chiungotaurwa chatekeshera chatichanziya
manyoni
sainzi matura
Manyoni.
Akazara zvimwanzi matura akazara uri kupupo washo
mm-hmm. Manyoni tina mai Linet Karenye vebato reMDC dai mai nhasi mune mukana wokutaurawo zvamuri kuda vagaule mataura navo chitaurai zvamungada kuvhunza mai Karenye tisati tati muchipowo vamwe mukana
hello
hello mai Karenye hello mai Karenye Ehe, pana kola ripana panonzi manyoni. Vari kuda kuvhunza zvavari kuda kuvhunzwa kwamuri taura yenyu manyoni.
Hello, ndaida kutaura nemi maimi vatinotsigira kuMDC. Kuti isusu vanhu katiri kutambudzwa hama dzedu dzinozivikanwa dzinotsigira MDC nzvimbo dzakasiyana, special kumamisha. Havatiwi kana chinhu vachinzi vaMDC. Ndanga ndichikumbirisawo kuti muende mushuno vapawo imimi nerudo rwaMwari. Kana vakabuda hone kuti dzava sevanhu vavapa chikafu vadya vanhu vaiva vari kutambura havana chavari kumbopiwa vanenge vachinzi ndichatiwana chamisa saka vanhu vanenge vashoti chamisa ucho vanomuona kupi iva vachigara kumamusha vedwe endai munovabatsira vanhu ivava vanokutsigira izvakasimba
amai Karenya ameno manzwa zviri kutaurwa
ndinotenda zvese ndazvinzwa zvaataura chandingangoda kutaura mainyoni ndechekuti aiwa tinotenda nekuti imi muri kuonawo kuoma kwaita Zimbabwe asi chandingangoda kudzoka kwamuri ndechekuti vachamisa havasiriwo vanonzi ndivo vari sapozi yekuti vape vanhu chikafu hurumende nemutemo wedu weZimbabwe neconstitution yedu yeZimbabwe inotaura kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe kuti awane kudya mari dzatiri kuendera kumabasa teksi iya yatinotorerwa ndo imwe yemari inotenga chikafu chichienda kumaruzevha vanhu vachinopihwa chibage asi taita dambudziko rekuti Zimbabwe yaita problem yekuti hurumende yezanupf ndo inoenda yosvika yonotora zvechibage icho chiya saka chaakutodiva imimi neni nevari kumusha ndechekuziva kuti aita dambudziko ndiani dambudziko raitika kuzanupf iri kutora zvinhu nechigombiro iri kutora chibage nechisimba ichinyima vabereki vedu ndoda kuti ndikuudzei kuti kuna ana mutasa ndikatarisa mutasa central yakamboita jambanja ichitaura iyo kuti kumapurisa nevezanu kuti hapagoyiwi chibage pano nekuti chibage hachiziri chezanu pf saka chaakudiwa vanhu vezimbabwe ndechekuti tibatane kuti kana chikafu ichocho chauya vachamisa havangauyi vatikugoverai chiripo ndechekuti kana chauya kana chiri kubva kusocial welfare kana chiri kubva kugovernment kumangos isusu ngatimire ndichizvimirira nemarights edu kuti hapagoyiwi chikafu pano kusvikira munhu wese ari mutese apiwa pasina political party ndo chete chatingakwanisa kuzvisunungura muZimbabwe pasina izvozvo zvanu inoita madira ajojini
aiwa tinotenda mai Karenye moramba zvenyu muri panhare zvare Tabitha tichakubatai munguva inotevera mabvao mawanikwa muchitaurirwa namai Karenye ameno vagaule kana muchiripo tombodzoka kwamuri manzwa zvanga zviri kutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo yemashonaland west vari kutarisana nedambudziko rekuti ikoko vari kunzi kana usiri wezano pf chikafu hauwani zvakamira sei
zvavari kutaura vakarini zvinondirwadza chaizvo inini andi unazaka kana isusu semhuri yeZimbabwe ngatitaurei zvinhu zvinoti chokwadi kuitira kuti nevanhu vari kunze vanotibetsera vanzve zviri chinhu chaicho chiri kuitika on the ground noti zvinhu zvisirizvo nemhanga yekuti zvinhu zvakadai dzinotikonzeresa maproblems akawanda one dzinotinyimisa chikafu nemangos dzinotinyimisa zvinhu zvakawanda nemhaya yekuti vanhu vanenge vachitaura zvisirizvo zvisirizvo pahurumende iye iripo gavhenmendi yedu iripo hakuna chinhu chakadaro kana kune chinhu chakadaro ndoda kuti nyaya iyi kana tichitaura chokwadi ngaimboripotwa investigatwe tione kuti ndiani ari kunyeba panapa There is no road that is without material in the And for that matter, Vice President of the political party, the Tower of the National and what? I think that happened, used to happen in the Urumendiam Garden, not in Urumendiam Mandagua. Urumendiam Mandagua is irritating, the Baron, the irritating, the good can stop it to where she not to a moon, where it's not over with maturity, there's much under the Yuka. And this whole thing is not better. But I think it's politicized as you know, which are with Monanama agenda, which are with mileage, political mileage, nations of an eye. But it's our reason, Zurizo, and what it does with the government, the green report, but it's almost that you have more San Antonio to join them there, to make sure of Muriel Zimbabwe. As leaders, let's seek our solutions, Anakanaka with Muriel Zimbabwe.
I want to tell Avaka Willy.
My political supporters, I am the Murutaraj. I pop of Musiki, Yakasaka, Yakasaka. And this woman is not better at you.
I want to tell the gating bull, Pomkana could never waste.
Yebo ke silokhe sikhona pho mnumzana Gawule kungabe kulenhlanganiso yini ezizimeleyo ezinika abantu ukudla khona ngapho eCholocho liyababona yini World Food Program liyababona yini lokuvela kukhulumende abantu bathola yini usizo
abantu sithandekile bayalithola usizo ikakhulu ugatsha kwakhulumende lo social welfare liyapha abantu abadala ukudla lisezilisika alimanga ugatsha likahulumende kakhethi uhulumende njelendlela isiyindlela ememethekayo ukuthi eziyinkulu kakhulu so kumele kunikwe izimbuli zonke ikakhulu njalo kukhona ama-World Vision labana labo-WFP bayebeba banikayo ukudla la kuyake kubhalisha abantu ngamashobhuku bebhalisha abantu bonke abantu bethola ukudla akulathek yephati njalo ama-political ama-leaders ama-political party bafunakale ekudleni lokhu abasondeze eduzane ngitho loko okunye kwe-GNB kuqhutshwa igatsha le-social welfare kuyake kula ama-councillors yayo yeqola lama-village heads ama-traditional leaders yaba khona duzane lokudla loko okunye sithandekile ukuthi abantu bele bekhuluma amanga bethi bona ukudla loku kuyakhetha abantu benzani yobathola ukudla abazali ngamanga sithandekile yaluhlaza abantu abafuna ukudinga indima yabo yento engayisiyo into kuyayangisa kakhulu khona ukuthi abantu bele bekhuluma into enjalo abantu bekushuthekile benje kuloku sihlanganisa amagama ndawonye zincediseneni ukuthi abantu uhulumende ancedise ama-NGOs ayingathi ezizimele kodwa zindlela zincedise abantwana abantu bathole ukudla ezimakhaya ngezikoleni abantwana bethole ukudla Chega no tamba manga gente na igreja. Agora vamos na cena ali tocou. Mas mas tu não vota para ver a menina no que tu com uma manga. Gente livre de mais isso, tá? Isso. Ngibuyalambothi ke sinethisa kule ngoku kuthi vote ukuthi abantu bazi base abantu lokukhawuza ukukhumbula ukuthi uzathola ivote ukuthi abantu bazazonda bezindala kubi kakhulu
yebo ke hayi kulungile besifuna ukuzwa nje ukuthi abantu bona kungasikho kwamabandla bathola yini uncedo ubumile khonapho ke sizabuyela kuwe ke sithathe umlaleli udliwayo siyakwamukela kuhlelo
sabona mama isabona mama
yebo ke sikhuluma la ungaphi dliwayo
ngibula e-Richards Bay ngekhombo izobe funa ukukhuluma lani manje manje abebekhona abasivume sihamba amafoni
yebo kuhle ngoba selingenile ecingweni kodwa kungani lingabe lile-radio yini eliyifundileyo
ngiyalibonga kakhulu ngokunikeza isikhathi esokuthi ngikhulume lobaba logawulelo mina kahle mina mbuyeaeinakodwa
ungaqhubekeli phambili khona ezakuzwa la umnumzana Gawule ungabe ule radio yini ukuthi uvale ivolumu ngoba kulokunye okuzwakala ye ungayivala ye khona sizezwanani ye njalo okay, sikhulumeni kuhle nje sibuzeni imibuzo eyakhayo
ngiyembuze ubaba uGawule 1-on-1 njengomakhaya mina ekhaya mina mbuye mtari
yebo uthe umbuzani umnumzana Gawule
umbuzi uthi kathi izanu usemsebenzini umbeni uyayithanda izanu
ye ungacaca kuhle kwenzela ukuthi umbuzo wakho awuphendule kuhle
uyayithanda na izanu beni izibeze ukuthi azesemsebenzini kuphela yini because I'm born looking to the Veleni and Atanda is done, the Otanda, my Audi Sanu. Mina Mutasone is the only Zonda I stand. Mamma Nanaboni Kukura wounded me. I'm Kangaloo to the Veleni and a couple of these and the way on Gavalo.
Yeah, I'm Kalanukuza. What do I live Velanga Pinkai?
I'm
a Mtari. Oh, okay. I will swagal. Now go get umbuzo. Oh, Kudumishan, I will lung it. I will show Kudumazon in Jimmy. No, I will pen to the civil. No, I will pen to the news and account.
I was a professor.
Uyo asifunetisa ukuthi sibambane nezano PF zabumba izano PF ngoba lapho sikhona lapho inkomo yathiya khona ngaye ngakwazi ukuthi mina ngiyini mina ngizela ku zaphu ngazalwa ngiphumule izaphu I'm zaphu into my maro ngizalwa ngizange join izaphu ngaye uJoshua Nkomo wasethe wahlanganisa baba isizwe sibambene ukuthi isizwe singadabukani phakathi into esezinzakala zombangazo lokho kwakhe lokuthi uthi yena indawo umuntu ezano PF unjani njani umbono wakhe wena
Yeah, now so game pen to lo mnumzana siwai. Yeah, uya chasisa lapho ukuthi abantu abaningi abasuka kuzaphu bangena.
Interesting debate there. Mike Renye, Kanamushiripa, Narimobozo Katins. Hello, Mike Renye. Mike Renye. Hello.
Hi.
Mike Renye. Ehe. Mumboti tsananguro kuti takatarisa pari zvino titarisa zvedu mune ramangwana madzimai nevamwe vakateerera panguva inoyi zvii zvamungavataurirawo kuti zvamuri kuita imi sebato reMDC kuwanikwa muchiita kuti upenyu hwavo hurandudzike.
Isu seMDC Mavelasi sekutaura kwandamboita tinoitawo zviya zvekuti tizame kubatsira vanhu kuti tione kuti tingadi kuti tiwane cheuviri tiwane kuraramisa vana nemhuri dzedu tiri kuzama kuita ishu iya yekuti isu kumaruzevha kwatiri tiite ishu dzedu dzemagadheni tiishe ishu dzedu dzemikando yekukandirana zvimari zvedu kuti zviwande but hapana hapana chazviri kunyanya kutipa chouviri chakawanda nekuti Marvelous mari iyoyo uri kuti kana waiwana kaprofiti kacho kwawawana ikako uchada kuendesa vana kuchikoro uchada kudya mumba saka ifu from hand to mouth hazvisi kubatsirika chashata muZimbabwe ikonomi yedu and isu semadzimai emuZimbabwe ngatisarasiswa pfungwa nezvanhu babawo vari kutaura baba Gaule wandanzwa vachitaura vanotaura kuti kuda vanhu vakanyimwa chikafu munguva yaMugabe mubvunzo wangu kwavari ndewekuti nhai baba Gaule hurumende yaMugabe neyamunangagwa dzakasiyana here handiti ingori zano PF leadership iyoyo yanga iripo paina Mugabe ndo ichingoripo sanhasi itai zvinhu zvinoti chero zuva ramunomuka makafa mwari anokunzwirai nyasha vanhu vamuri kunyima chikafu awa these are innocent Zimbabweans vane kodzero yekuwana mari kana imi muchida kuti murarame sezano chitorai mari yemaratepayers enyu imini yetaxpayer yevanhu vezano ndokuti muone kuti hakuna amunoona ane mari inoenda kuzano dai zvainzima munhu ngaanyore tsamba kuti yangu teksi ngaiende kuvanhu vanoda MDC ndokamaizoona kuti chikamu chamuri kunyima va chasakisa kuti chii imi sehurumende yezani chinjai maitiro enyu mazimabwenzi namadzimai takurara pakunozvara hakuna mushonga pakurwara BP hakuna mushonga zvese izvozvo zvaurawa nemi vanhu vezano gadzirisai hunhu hwenyu muchinje chero mukati chero nguva iyoyo kuti mugabe zvinhu zvanga zvakadai zvakadai hurumende yamugabe kuda munguva iyo yanga itombori nani nekuti maiti zvinhu zvikakwira mugabe akataura kuti zvidzike zvaidzike vagaure mugabe achibva pachigaro akabva bhare sipo richiita 85 cents nhasi bhare sipo muhurumende yenyu imimi vagauri yakuita mari ye$45 mugabe akabva chingwa chiri $42 kana kuti $50 kune chaizvonzi chaakudhura izvozvi chaa$19-20 saka zivai kuti hurumende yenyu imimi itori worse than yamugabe chinjai maitiro we are sick and tired of your government and your ruling as women of Zimbabwe we are tired mafees hatisi kuawana izvozvi munoti kumakoleji kumayunivhesiti mwana ngaabhadhare ma$7,000 where do you expect a civil servant to get $7,000 imi vagauri anoiwana kupi ticha $7,000 yekuendesa mwana kuchikoro be serious mugabe paakabva vanhu vaiafodha kuendesa vana kuchikoro but your government naed we are sick and tired
amai Karen, tiregai tipe vagaule vapindurewo. Thank you so much. Let's give a chance to Mr. Gaule to respond. Vagaule mamuri kunzwa zviri kutaurwa navakarenye. Mungoti pindurei muchidimbu kuti tipewo star nguva yekuti ataure nemi.
Zvinoradza kuteerera vanhu vateereri vechinzvambu nechirasika echisapota mugave. Ekiti mugave yakakonzeresa maproblems atinawo munyika yedu neuramba mairambira chigaro during time erin power takaona maberia church echiuya maberia chach aitsakarasinga chatenga nesigwanesagare sagara kazara mabhondi maberia church kwakauya mabhondi notes nenguva yamugave zvese zvakashata zvese izvi zvakaitika nenguva yamugare iye zvino ari kupreza mugare nemahava kuti vakabatana nedifoti kuita zvinhu zvenyu vakabatana navo ende izvo zvinoratidza kuti munhu wacho haasi kutaura chokwadi ari kutaura ari kurasika haasi kuziva kuti mugare ndiyakakanganisa zvinhu zvese zvese zviri munhu hurumende yamunangagwa iri kugadzirisa chinhu changa chakafa ichi Mnangagwa ari kutora economy inherited a dead economy and we must admit to tell the truth and shame the devil kuti vanhu Mnangagwa akatora hurumende chechinhu chakafa Mnangagwa ari kuzama kuti achiraramise chinhu chakafa ichi
aiwa regai tigokubatai muromo ipapo vagaule
kuti muwane vhoti muelection inouya kuti vanhu vatambure varambe vachitambura
batai makadaro star
hayi siyabonga bonke ke abasixhase kuhlelo lwethu lwanamhlanje lapho ebesicubungula khona inhlupho ezibhekane labanengi sizibuza ukuthi kambe abantu kuyini abakwenzayo ukuthi baziphilise sibonge uCouncillor Lillian Mlilo obekuhlelo lethu labanye njalo abasixhasile
aiwa tinotenda honorable Lynette Karenye veMDC vanova ivo vice president weMDC uyezve tanga tina vabelieve Gaule veZANU PF tichitenda zvakare tisina kukanganwa mese muri pano palive feed yedu parizvino pana Adala veGonyet vari kuti takateerera vagaule Walter Mapfumo hanzi tiripo disciple Madandira vakuti we are here talent Manika ari pananzi we are here hanzi how are you Angela Magariro ari kuti maswera sei ko sister Mavi I'm following you from Cape Town. Tobias, Wateyans, I don't think Vagaule Shamurkuta or Antino one quantity believer. Adela Gonyet, Varuti politics, Zenu Madara Imi, Angela Magara Kuti Shakaoma, Vedue, Shukitka Munika. Adela Gonyet, Vavanyora, Vagaule, Amen of Vavaisa, Kutivarkufats, one is Mesha Murkuta or Andofunga. As it knocked in the AVC, Claudius Benella, Anzi, Maramba, Rekutifonera, Iowa, Tinega Chiesa, and that is the Ruth Shiramba, in Indian Marvelous in Tanganya, we did him Washington.
Yebuge, asidibane njalo uhlelo olufanayo ngolwesine oluzayo, olivalelisayo, ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.